manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva zuva reIndependence nemusi wechina kusvika iye zvino wasvika pavanhu gumi nevanomwe.
Fikeda ina kuchinja zvakanyanya kubva nizvo nezuro taitaura zvevanhu 60 nhasi tiri kungotaura kuti figa iyi yawedzera nemunhu 1 meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Congress yedu nure MDC reUnited Kingdom semange matunhu gumi nerimwe inodoma zvakare vaNelson Chamisa kuti vatungamire bato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva pazoro reIndependence neGood Friday kusvika nhasi wasvika pagumi nevanomwe. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatanhatu vakafa nemusi wechina kuchitiwa vamwe gumi vakashaya nemusi wechishanu pakatanga zoro reEaster. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona idzi dzinosanganisirawo dzevanhu vaitsikwa nevatyairi vachibva vatiza uye dzinoratidza kuti vatyairi vanenge vasina kuisa pfungwa dzavo mumugwagwa. Gore rapera vane makumi maviri nemumwe vakashaya munguva imwe cheteyo. Ngatinzwei hurukuro yataita naAssistant Commissioner Nyati.
Figeda ina kuchinja zvakanyanya kubva nizvo nezuro taitaura zvevanhu 60 nhasi tiri kungotaura kuti figa iyi yawedzera nemunhu 1 meaning tani 17 compared to 21 vakafa muna 2018.
Chii chikuru chamungati chiri kunyanya kukonzera matsaona?
For instance, pamatsaona aitika 1 tine mahit and run accidents like yakaitika kurimuka kwakatsikwa munhu motorist akatiza. Tine yakaitika pa 40 kilometer peak Bulawayo Victoria Falls pakatsikwa munhu zvekare muridzi wemotikari akatiza. Then tine munhu akatsikwa muHarare vaita breakdown nemotikari vachigadzira motikari yake nomu wake umwe ndobva angopinda motikari asina kuona kuti mwari pasi pemota ndobva amutsika. Then tine imwe yakaitika kumarondera kudhuze nekuruwa apo Honda CRV yakangosvika ichibva kumasure panomwe mutyairi anga ane Toyota anga amira achida kutakura hama dzake ndobva yarova Toyota nokumasure yanga yatobuda mumugwagwa ndobva pafa vanhu vaviri. Then tine tsaona yebhazi nelori zvakaitika kumasvingo vakabonderana vakaita sideswipe bhazi raidza kuovertake pakafa vanhu vaviri. Saka muriona kuti tsaona dzedu dziri kuitika nenzira dzakasiyana-siyana asi chikuru ndechekuti kuitika kwetsaona kunoratidza kuti vatyairi vanofanira kunge vaine yatinoti pachirungu the correct mindset, mindset yekuve responsible on the road kana kuti attitude yekupromota safety. I think ndo nyaya yakanyanya kukosha iyo. Tingataure zvakawanda but munyatsoona kuti tsaona dziri kuitika idzidzi dziri kuitika emasituations okuti you tend to wonder kuti kudriver ambenge achifunga chii.
Takaonawo muchivimbisa kuti munguva ino yezororo muchawanza mapurisa mumigwagwa zvakabatsirawo here kudzivirira tsaona nekuti vanhu vanga vachityaira vakachengetedzeka?
Zviri kubatsira zvikuru nokuti muri kuona kuti mapurisa asingoshandeka kati izvozvi izvi mukatarisa tiri kufamba neveTrust Safety Council, tiri kufamba neveVID neveMinistry of Transport and Infrastructure Development tichitaura nevatyairi tichitaura nevafambi. Saka muri kuona kuti tsaona zhinji dziri kuitika dziri kuitika panhu pokuti unenge usingatarisiri kuti pangaitike tsaona sezvandataura pokuti munhu anotsika munhu usiku otiza oenda munhu anotsika cyclist arikuda kutocrossawo mugwagwa sezvakaitika kuInyati cyclist aitoendawo pachipatara munhu otomutsika fanyatsoona kuti zvimwe zvacho nezviri kuitika vatyairi ngava vinemweyawo kuve responsible parodi nokuti zvimwe zvachona unotoona kuti driver apapapa zvaaita hazvitarisirwi mumugwagwa kana kuti munhu ari kunotsika munhu akamira kunze kwemugwagwa uku munhu akamira kunze asi mutyairi anobuda mumugwagwa kunotsika munhu akamira kunze uko ozoshamiswa saka chii chiri kumboitika paanga achityairi ari kufunga chii ari kuconcentrata here kana kuti pane zvimwewo zviri kutomunetsa mutyairi iye
Vanga vari mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro rakapeta Congress yaro yedunhu reUnited Kingdom, Iro rakadoma zvakare vachamisa kuti vatungamire bato iri. Vatendai Biti, amai Lilian Timvius, pamwe nava Weltman Ncube, vakadomwa kuti vave vatevedzeri vemutungamiri kuchitiwo muzvare Tabita Kumalo vachidomwa kuti vange vari sachigaro. VaDaniel Molokela ndovakadomwa kuti vatore chigaro chemunyori mukuru, vaJob Sikala vachidomwawo kuti vatore chigaro chemurongi wemisangano. Valuk Tambori Nyoka ndo vakadomwa kutora chigaro chemutauriri webato vachiteverwa navaJacob Mafume. Kuti tinzwe mafambiro akaita musangano uyu zvizere tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Ya musangano wedunhu reUK wakafamba zvakanaka vakaita meeting yavo vakaungana murunyararo vakaita maprocesses avo vakafamba zvakanaka vakachuza leadership yavo itsva vakaita manominations avo enational leadership kubva kuyouth kumadzimai nemain wing hatinoti main wing inenge yakavhengana vese ivava saka zvinhu zvakafamba zvinhu zvakadadisa kutaridza kuti musangano wedu kuUK wakasimba zvakaoma kudaro isimbi chaiyo chaiyo vari kudavo kubetsera nyaya yerusununguko reruzhinji rweZimbabwe na pama nominations havo vakanominata ivo vapresident Chamisa kuti vange vava president vakaitawo maVP anoitawo Weltman Ncube Tendai Biti na Lilian Timvius ndo pavakanominata kumaVP ipapo saka tinovimba kuti zvakafamba zvakanaka musangano unenge wakagadzirika ende uchange uchiinda mberi
Takanzwa vamwonzora pavakazivisa kuti havachakwikwidzana navaChamisa vachiti varudawo kuramba vachienda mberi nekupesa basa ravanga vatangawo semunyori mukuru. Pane matunhu atavasarudzawo here?
Vakasarudzwa naMatt South kuti vange vari munyori mukuru ndo dunhu regara vasarudza. Saka zvinoreva izvo kuti varimowo mugango racho rokuti tisarudzwe. Vachadecidawo sekuona kwavo kuti vanoendera mberi vari ipapo kana kuti vane kumwe kwavachazotsvaga. Iyi nyaya yekuti mumwe nemumwe muMDC zvatiri kuita apa tiri kubvira zvoo takatarisana neudzvanyiriri weZANU-PF abata zheve abata muswe neabata ndove arwisa vakuru vanoti atsunywa arwa chero wakwanisawo kuuya nechaunokwanisa une chigaro chipi nechipi ndo kuti tisunde zvatiinazvo pamberi pedu apa
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. MaKristu ari kurangarira mwanakomana waMwari Jesu Kristo panguva yezororo reEaster achiti nguva iyi yakakosha zvikuru nekuti ndiyo nguva yavanowana yekunamata kuti varegererwe zvitadzo zvavo uye kurerutsirwa matambudziko avanosangana nawo muupenyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vatendi vakataura neStudio 7 vakawanda vanoti vachapedza zororo reEaster iri vari kumisangano kumakereke avo akasiyana siyana uko kwavari kunamata nevamwe vachirangarira mwanakomana waMwari uyo akafira zvivi zvavo. Vazhinji vanoti nguva yakakosha zvikuru nekuti ndipo pavanowana mukana wokutenda Mwari nekuvapa mwanakomana wavo akauya pasi kuzofira zvivi zvavo. mufundisi Mishek Mastara vekereke Baptist vanoti nguva iyi yakataka kupembererwa nekukosheswa munyika kubva Zimbabwe isati yawana kuzvitonga kuzere nekuti vatendi vechikristu vanorangarira mabasa akaitwa nemwanakomana wamwari uyo akafira zvivi zvavo nekumuka kuvafi muzuva retatu.
Ndatenda chaizvo. Regai nditi Easter. Kana chireva kuti Easter, tiri kutaura kufa nekumuka kwakaita Jesu Kristu pamuchinjikwa. Izvi zvichireva kuti panguva yeEaster ndiyo nguva yakaroverwa mwanakomana wamwari pamuchinjikwa. Panguva iyoyi yakanga iri nguva yePassover kumaJudha. Zvino zvayakanga iri nguva yePassover yakabva yasangana nenguva yaakaroverwa pamuchinjikwa. Zvichireva kuti inguva yatakasunungurwa isu. Nekuroverwa kwakaita pamuchinjikwa, tinoona kuti tikadzokera kumashure kuzvishoma tiri kuona vajudha vachifamba tichitatanga pana Abrahamu achiuya Mwari vachida kuzviratidza kuvanhu. Mwari achida kuzviratidza kuvanhu vanhu vakanga vabva pamberi pamwari asi Mwari akaramba achikoda vanhu. Tichiona kuti vanhu vakanga vanyengerwa kubva pakutanga chaipo pakanyengerwa Eva naSatani vanhu vakabva pamberi pamwari. Zvino Mwari akaramba achida vanhu.
Vamwe vataura neStudio 7 vanoti nguva iyi yakakosha nekuti vanoungana kumakereke avo nevamwe vatendi vakawanda vanobva kumativi mana enyika vachinamata pamwe chete kuti vanzwikwa naJehovha. Ambuya Ropofadzo Tabe vanopinda kereke yeCovenant iri mudhorobha reMasvingo vanoti nguva yeEaster kana kuti Pasika inoyera muupenyu hwavo nekuti ndiyo nguva yavanosvika pedyo naMwari vachinamatira zvose zvavanoitirwa mukurarama kwavo.
Nokuti kubvira kare nakare kumaOld Testament kwava kune mapristi aifa achifa zvachose asi uyu Jesu Kristu akafa akamuka. Uye ndiyo nguva yatinorangarirwa kuti zvose marwadzo ake ose akatakura mitoro yedu yose kuburikidza namarwadzo ake ese akarovegwa asina kana nemhosva uye akavimbisa kunyange noumwe wemwe womutadzi kuti nhasi ndichange ndinewo mumbambo hwekudenga anga abvuma ati aaknowledja kuti Jesu Kristu ndimambo.
Pastor Love Momungware vanotungamira kereke Tabernacles of Grace International Ministries vanokurudzira vatendi munyika kuti vakoshese zuva iri varangarire Mwari vachitenda nekukumbirira makomborero muupenyu hwavo. Vakanoenderera mberi vachiti vanhu vazhinji vasingatendi nezvenguva iyi vanofanira kunamatirwa uye vaonese kuti upenyu hwavo hwakakomborerwa zvakadii panguva iyi mushure mekufirwa nekuregererwa kwezvivi zvavo apo mwanakomana wamwari akarovererwa pamuchinjikwa. Vanoti vatendi vechikristu pasi rose vanofanira kupedza mazuva mana aya ekupemberera nguva iyi vachitsanya kuti makomborero awande munyika.
Ndiyo nguva yatinorangarira nekupemberera ruponeso rwedu. Kajiti ndiyo nguva yatorangara nekupembera ruponeso rwedu. Ndiyo nguva yatinotenda kuti Ishe wedu Jesu Kristu ndopaakaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwezvivi zvedu akafa akavigwa akamuka nezuva retatu. Saka isu Easter inotikoshera because ndopatinotarisira kuti Mwari ndopaakagadzira covenant new one yokuregererwa kwezvivi zvedu.
Vamwe vakaita saamai sungane zvarabwana ashe vanoti nguva iyi ndiyo yavanotora kunamatira nyika yeZimbabwe iyo iri kusangana nematambudziko akawanda.
Hongu tinotonamata pane nguva yatinototi iye zvino sangano rese chechi yese tiri kunamatira Zimbabwe kutoti ngatinamatire umwe nomwe paakamira ipapo namatira nyika yako nyika yeZimbabwe. Saka hongu tinonamatira nyika, tinonamatira ikonomi, tinonamatira even kuti Zimbabwe ngaive neleadership inotya Mwari.
Nguva yeEaster inokoshwa nehurumende yeZimbabwe iyo yakaita kuti ive zororo kuitira kuti vatendi vaone nguva yekunamata vachitenda vasingaendi kumabasa. Gore roga roga muna kubvumbi Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzevatendi kukoshesa nguva iyi apo vanozorora kwemazuva anotanga nechishanu kusvika musi wemuvhuro. Vanhu vanopfuura zvikamu makumi masere kubva muzana munyika yeZimbabwe ndevechitendero chechikristu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. 0800 465 0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumhirizhonga isati yamboonekwa mukati memakore gumi muSri Lanka, mabhambo akawanda aputitswa mumachechi pamwe nemahotera epamusoro pazuva reEaster Sunday, zvasiya vanhu vanodarika mazana maviri vafa uye vamwe vanodarika mazana mana vakuwadzwa. Sangano renhau rehurumende reNBA reBNA muBahrain rinoti mambo Hamad bin Isa Al Khalifa vadzosera kodzero yekuve zvizvarwa kuvanhu vakawanikwa vaine dzimhosva mazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe avakanga vatorerwa kodzero dzavo dzekuve zvizvarwa zvenyika iyi nematare edzimhosva. Zvino tomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yatanga tichikurukura pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, apo tanga tichitarisa nyaya yedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vakawanda vechidiki, nyaya yekuti vechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhakwa. Tiri kuendera mberi nenyaya iyi tichikurukura na vamutandazo Ndlovu, avo vanoita basa rekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko iri, nechirungu vanoti rehabilitation specialist. VaNdlovu, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma? Happy happy Easter.
Totenda zvikuru. Happy happy Easter. Totenda kugamuchira pachirongwa chanhasi.
Aiwa, tiri kufara kuva neni pachirongwa. VaNdlovu, vhiki rapfuura pachirongwa makabata nyaya yakakosha zvikurusa. Taka kunzwai muchiti munyika hakuna nzvimbo dzakawanda dzekubatsira vechidiki vanosangana nedambudziko ratiri kukurukura nhasi muchirongwa. Saka chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti vanosangana nedambudziko iri vabatsirwe?
Tinofanira kuitika mukoma ndezvekuti tinofanira kuita 16 ine vanhu vanokwanisa kubatsira vana vedu vakuwanda. Senyika zvatinofanira kuita kugara pasi totsvaga isusu atinoti matechnocrats, vanhu vanokwanisa kuita nezverehabilitation, toonesana kuti munhu kana ane nyaya yakadai anobatiwa sei.
Vateereri vazhinji vakapinda muchirongwa vakachema-chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika ndicho chimwe chinoita kuti vechidiki vaone kunge zviri nani kuti vatore zvinodhaka. Tipeiwo maondero enyu pamusoro pefungwa idzi.
Nyaya yekuti upfumi ndo yatinoti isusu inongo ichikonzi blame game, because inini argument yako yangu mukoma ndeyekuti every time kana ndichidhila neadict ndikaita calculation yokuti angandiudza kundorova mabhongo 5 a day, mabhongo aya ari kuatenga. So that means those people vari resourced somehow. Are we committing suicide because the economy is bad? Mazuva ano mukoma havasi kutora nekuti economy yashaa, vari kutora nekuti masubstance abuse aya atoita control over their system, their mind, their emotion and physical being. That is why the little that they will get vanozotora vanodi vanotenga madrugs, vanodi kuti vatore kavanohodza mafrizi kana kuti matomatoes votenga. Kuti hatane nyika yazara netovapana vadiki tinotengesa matomatoes.
Aiwa, taakusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, VaNdlovu. ndiudze iwo pane umwe mutereri vakatutumira message pa WhatsApp vachiti mwana wavo akatarisana nedambudziko ratirikukurukura nhasi muchirongwa. Mune mazwi here kuvapa amai ava angavabatsira?
Zvandingataura kuna mubereki, chinhu chekutanga ngativaratidzei rudo. Rudo ruripo ndorokuedza kunyatsotsvakirisisa kuti zvabvira kupi. Tapedza ipapo toona kuti mwana tinomubatsira sei. Saka mubereki, titsvagisisa ubvunzisise kuti mwana wangu kuti apure pane zvinhu zvichii chingadiwa. Ende usavhumire nyaya yekuti mwana anozopiwa iyo inonzi substitute drug kuti akwanise kubva pachiachiya. Because chiripo ndechekuti zvose zvaanotora zvinozogara muviri.
Vandlovu, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki nhasi.
Watenda nerio zvikuru.
Aiwa vadiwa vateereri, apo tanga tichikurukura navamutandazo Ndlovu pamusoro pedambudziko raparadza upenyu hwevanhu vechidiki vakawanda munyika, dambudziko rokuputa uyezve kunwa zvinodhakwa. Tisati tapeta chirongwa, regai timbocherechedza nguva iyi yeEaster uyezve upenyu hwaJesu Kristo tichiimba kanziyo kaWinky D. Hanzi dzika dzikangirozi,
dzika dzikangirozi, dzika ndiwanire nyasha.
Moyo wekubereka zvinowanire mera, zvinondibaya pahana pandinotarisa vana. Pfungwa dzotenderera, miso dziyoyerera, zvinondibaya pahana pandinotarisa vana. Ndaiti zvimwe
kanziyo kaWinky D muri Zimbabwe. Happy Happy Easter. Asi nguva ndiyo yadyanana, chinobhururuka chinomhara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chinotanga na 8 PM chichipera na 9. Vanoda kukurukura neni ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki panapa paStudio 7 munokwanisa kundinyorera ipapo. Zvekare, nguva ndiyo yadyanana, anokoneka ine mufaro, ndinewo nyuma ikove. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Kana ndakaneta.
Manheru akanaka vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mazuva matatu apfuura aya mazuva anokosha muchitendero chevaKristu. Tichicherechedza nguva ino yeEaster, nhasi tichanzwa mashoko kubva kuvafundisi. Tichatanga nekunzwa mashoko anobva kuna Reverend Mtata veLutheran Church muHarare.
Nhasi musi wesvondo reEaster. Shondorwa vaKristu pasi rese pavanorangarira kuti Jesu akatambudzika, akarovegwa pamuchinjikwa, akafa nezuva rechitatu akamuka. Izuva ratinorangaridzwawo kuti nhoroondo yekumuka kubva murufu inhoroondo inodzokera kumashure, uko vaIsraeri pavanorangaridzwa nyaya yekudzikunugwa kwavo kubva muutahwa hwevaEgipita. Apo pavanga vachishandiswa vari nhapwa, Mwari akanzwa kuchema kwavo akaburuka kubva kudenga, akauya akavakokorodza, akavaita vanhu, akavafambisa, akavavhurira nzira, akavasvitsa kunyika yechipikirwa. Nesu nanhasi tinorangarira saizvozvo tiri vaKristu, asi zvikuru tiri vana vemuZimbabwe, kuti munguva ino yeEaster tinorangarira Mwari anotarisisa zvikuru nokucherechedza nokuteerera kunzwa kuchema kwevana vemuno muZimbabwe, agovakokorodza, agovaita munhu mumwe chete, agovapa simba pamusoro perufu gwatakatarisana nago agotipa upenyu hwakazara, agoregerera zvivi zvedu, agotiyananisa naMwari, uye zvagotiyananisa umwe noumwe kuti tiyanane isu savana veZimbabwe. Agobvisa kushushikana, agoisa tariro pamberi pedu. Ndozva zvinoreva kwatiri isu semaZimbabweans munguva ino yeEaster. Tinotenda.
Tinotenda Reverend Mtata. Tochinzwa kubva kuna Reverend Andrew Mdarara vari kuUnited Kingdom.
Kana takatarisana nenguva yeEaster, tiri kuyeuchidzwa zvakare kukosha kwakaita mambo wedu naIshe Jesu Kristu. Asi hazvingogumiri pakurangarira zvaakatiitira chete, kuti tinoenderera mberi nokutevera mushoka dzake. Chakanyanya kuita kuti Jesu Kristu arovererwe pamuchinjikwa nevakanga vane simba panhambo iyoyo. Ndochokuti wakanga achimira neavo vakanga vachinakurirwa kure nevakanga vane simba. Jesu Kristu anoonekwa achiita ushamwari nematax collectors, anoonekwa achiita ushamwari nepfambi, anoonekwa achiwadzana nevane maperembudzi, anoonekwa achiporesa mapofu nemheta mapofu. Zvinova zvakashungurudza avo vakanga vane simba panguva iyoyo. Saka zvinotiyeuchidza zvakare kuti kana tichipemberera Easter, tinofanira kuyeuka zvakanga zviitwa namambo Jesu Kristu, uyo wakanga achimira nevakanga vasingaiswi pedo nevakanga vane simba. Saka inguva yatinokurudzirana kuti tinofanira kumira nevasina simba, tichitaura tichitaura takamirira avo vasina manzwi wokuti vataure vari voga, tichivamiririra, tichivatsigira, tichiona kuti zvichemo zvavo nenhunha dzavo zvahwikwa here nevane simba, pamwe chete nokuvanyengeterera, tichirangarira zvatakatiwa namambo wedu Jesu Kristu tenda akatifira pamuchinjikwa. Haana kungofa chete, asi nezuva rechitatu wakamuka kuvakafa. Naizvozvo tinogereketa tichiti rufu humborera kwako hungavepiko, nokuti muna Kristu Jesu Kristu tenzi wedu tine upenyu, upenyu husingaperi.
Topedzisa mashoko eEaster tichinzwa kuna Reverend Oliver Mandisodza.
Ndinokwasai mose muri yeZimbabwe yakatekeshera pasi rose. Ndini wenyu Reverend Oliver Mandisodza, Women of Valor, Purpose and Vision. Ndinoda kukutendai hama wadikani nekuda kwezvara nhasi. Ndinotendai Mwari kuti tikurangarira basa guru rakaitwa pamuchinjikwa namambo Jesu. Ndinofara zvakare musoko raMwari kuna Vakorose chapter 2 ndima yamukati verse 14 unotaura kuti Ishe Jesu akatiregerera zvivi zvedu akadzima rugwaro rwaipikisana nesu. Zvino ndinofara mudikani kuti zviro zvose zvingada zvanga zvipikisana nesu panguva ino senyika yaZimbabwe, tinoda kuti tizvirovererwe pamuchinjikwa. Tinoda kuserebhureta basa rakaitwa pamuchinjikwa. Tinowana tariro tikasasa muchinjikwa, tinowana kusimudzirwa, tinowana kukunda. Zvino tinotaura soko raMwari kunyika yaZimbabwe. Zvakanyorwa, zvakanyorwa, hazvichashandurwa. Tinokutendai hama dzangu, tinokutendai nana baba vari kumira nesu, kufamba nesu. Zvino ndinotaura nyasha kumhuri yeZimbabwe. Vari kufamba mumigwagwa ngavachengetedzwe nenyasha dzaJehovha. Vari kunoshumira Mwari wekudenga izosangana nevanhu venyu. Mwari vangu vari kudzimba dzavo, vari kurwara, vari kuitwa siri Mwari, ngava vanhu venyasha nemi. Ndinokutendai, ndinokutendai hama dzangu. Ngatirambe takasimba pachinhu ichi, tichitarisa kusimudzirwa kwavanakomana vedu navana baba nanamai navanasikana vedu. Jesu ngavaongwe masikati ano. Ndinokutendai hama dzangu, Mwari wakuitire zvakanaka.
Aiwa, nemashoko iwayo vateereri tinotenda zvikuru vafundisi vatipa mashoko avo panguva ino yeEaster. Ndinoimba muchavainisu zvekare svondo rinouya tichikwigirai mamwe mashoko mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mova nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo kavo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti uwandu hwevanhu vakashaya mutsaona dzemumigwagwa kubva nemusi wechina kusvika iye nhasi huri pavanhu gumi nevanomwe. Kongresi yedunhu reMDC reUnited Kingdom inodoma zvakare vaNelson Chamisa kuti vatungamiri bato iri. Tashika kumagume chirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika atis.